Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 6/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza 2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo anoti bhiri rakaparurwa nehurumende rekuvandudza mutemo wesarudzo reElectoral Amendment Bill rakasiya zvakawanda zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena pasina kubirira nekunetsana. Vayambira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute kana ZDI, vanorwira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sagaro wezesini masvingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyanyaonangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai, kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota, pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza, uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti issues ari kurezwa muElectoral Amendment Bill haasi kuchinja zvakanyanya Electoral Act. Then takatarisawo maissues acho tikamaongorora tinoona kuti mareforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaipo chaipo panoita kuti maelections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzisi epasarudzo, pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichita zvisina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara kupomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvi zvinao pareforms masvinu chaiwo chaiwo atotara sekuta ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe zvavanozviva vanotozviignora, asi tichiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toona zvekuti futi muzeki kune maofficials macommissioners vakaita sana naJasper Mangwana vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosupporta baruto retanopira, izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isu zvinise maonero angu mareforms avari kuswera vachitendera kuti vari kugadzirisa haana maturo kupedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaAlan Moyo vesangano recommunity for action in Southern Africa kana kuti siasa, vati nyaya dzemhirizhonga dzatoeme munyika idzo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinouya mugura rinotevera dzichange dziri free and fair, nokuda kwezvatareva zvepolitical violence, nokuda kweintimidation, kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita katenderedza electoral process yemuZimbabwe.
Mukuru webasa mureo agenda for youth transformation kana kuti that vatinacho chirape vati nyaya yekupindira kwemadzemnya dzezve matongo renyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzishe achiviva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovacontrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezdi vastanford nyatsanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita seyataita nhasi mudunhu remasvingo. Taure nevagari vemumasvingo kuti chii chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo, asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri wezek vajaspa mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu akaita savamadhidha madhidha vati sarudzo dzegore rinouya dzinogoenda kuita sesarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Apo nyika iri mukucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here, vamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa kunyanya madzimai vari kuchema-chema nekwavanoti kushungurudzwa vachidzingirirwa nemapurisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, mumwe anotengesa mumugwagwa mai ana moyo washe vati zvinotuma madzimai kutengesera mumugwagwa kusamira zvakanaka kweupfumi. Vati vakawana chauviri mukutengesa zvinhu kwavanoita zvinogona kuderedza dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Nekusatorwi nemurume kana waane kamari kako hauchakakarisa munhu uchimuti ndipowo mari kana fizi kana chi unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kuno ukasvikodzirambidzwa futi kutengesa unobva wave nestresi. Ukaswera kumba kwacho unopedzira kana maura hamuna peace nevana unenge uchirwisana navo nekudi.
Vaenderera mberi vachiti chinopa kuti vatengesere pese pese nyaya yekutsvaka pavanokwanisa kuwana vatengi.
Pane munhu paari kutengesera icatchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa ndopane maclients ake.
Izvi zvatsigirwawo namai Otilia Chikandira avo vati mhirizhonga iri kunyanyokonzerwa neurombo nekuti mhuri dzinenge dzisina chekubata. Vati woshuviri yavo ndiye kuti vatengese vakasununguka.
Nekuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehuyi, vanhu vari kuda chekudya, baba wouyawo achiti havana chekubata. Noisi yacho inonyanyisa bikosi mumba kuti muwe nemufaro unge mune chekubata. Mumwe auya nehupfu, mumwe auya nedomasi, tikabatanidza mhuri dzinorarama.
Mumwewo munhurume anotengesera mumugwagwa vaangirai mwoyo wati D vatiwo kudzingirwa nemapurisa kunopa kuti vaende kumba vari maoko chete zvinokwanisa kuwedzera dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana zveuviriwo kana ndichitengesa. Saka cheuviri ndinokwanisausvikawo kumba uku ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga, vatengewo kana muriwo kana kuti vabatsirikewo segudu. Kana tikaramba tangogara zvinomuziresa kunetsana mukati memba. Wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba, hapana chekudya, hapana chekuti kana sekekuti kugaura. Saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende katitenderera tipote titengeswa zvakasununguka. Zvinotibatsira izvozvo kuti noise mhirizhonga mukati memba inoita shoma.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vanotengesa mumugwagwa vari kuchema-chema nekugaroita wakiti negonzo nemapurisa kusanganisira ikanzuru, vati vatengesi vanofanirwa kutevedzera mitemo yekanzuru.
Harare haritendedzi vanhu kungoisa zvinhu vachitengesa pese pese mabaino zvedu haatenderi izvozvo zvisinei kuti varume kana kuti vakadzi nekuti mashops amunoona ari muguta umu vanobhadhara mari business fees kukanzuru ende vari kukomburinawo kanzuru kuti isusu tiri kubhadhara mari kwamuri asi muri kubvumira vanhu kutengesa panze pemashopu yedu saka hatikurudziri vanhu kunge vachitreda mumapevhimendi nemauyo vanokanganisa even vanhu kufamba ndosaka tine misika inoitirwa izvozvo kumarokisheni kwese kune misika iyo isina vanhu yatinokurudzira kuti madzimai vayo vange vachitora
mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Paul Nyati vatiwo basa ravo nderekuona kuti vanhu vatevedzera mitemo
munyika mune mitemo ka isusu mapurisa hatiisi mitemo mitemo unoiswa kuparliament saka vanhu vanenge vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mitemo
mazuva 16 ekudzivirira mhirishonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume anotanga kucherechedzwa musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 svita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzi vashano kubva kuZimbabwe vasimuka munyika nhasi vakananga kuMalawi kumakwikwi ezviperengo kana kuti African Spelling Bee. Nyika 15 kubva muAfrica dziri kutarisirwa kukwikwidza makwikwi aya. Kuti tinzwe zvizere nezvemakundano aya, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZimbabwe Spelling Bee, Advocate James Bayanai.
Panguva inoyi tiri kuenda kumakwikwi eSpelling Bee Competition, Africa Spelling Bee Championships, dziri kuitwa kuguta reBlantyre kuMalawi, kubva musi wa6 December kusvika musi wa11 December. Apa patingati igungano rema best young spellers from all over Africa vari kuungana kuBlantyre ikoko vachimiririra nyika dzavo
munga pamuenzaniso here wedzimwe nyika dzinenge dzakamiririrwa kumakundano aya
pane vana vari kubva kuEthiopia tine vana vari kubva kuGhana tine vana vari kubva kuNigeria South Africa Botswana vese vari kusangana ikoko for ma spelling competitions saka aya ma competitions ekuti ma winners mamwe achawana mukana wokuenda kuAmerica for inonzi yo Scripps Spelling Bee competition nemibairo yakawandisisa chaizvo isusu se team Zimbabwe tatumirawo vana vanokwana ivo kuita 5
vari kubva kuzvikoro zvipi
vari kubva kuGokomere High School tina Chivasa tina Cedric ari kubva kuCBC Christian Brothers College tina Shieti Yaomstini ari kubva kuChristian Brothers College tina Jordan Kaki then tina Binga Ndadi Millicent vese ivavava vari kuenda vakamiririra team Zimbabwe vachinokombitawo pa makwikwi iwayaya
munga tsanangura here nezve African Bee Spelling Competition kuti inoitwa kwapera makore akadii uye inoitwa munyika imwe chete here kana kuti munyika dzakasiyana siyana
so Africa Spelling Bee Championships inoitwa every year in different countries previously takambotumira team yakaenda kuKenya tikatumira timu yakaenda kuUganda, South Africa. Saka tiri kutarisira kuti vana vedu vachano performa zvakanaka sisa chaizvo ikoko.
Mukuru weZimbabwe Spelling Bee Advocate James Bayanai vari parunare kuTexas muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Iye zvinotombotarisa imwe nyaya yanga iri mumataredzi mosva. Anoita zvekutsikisa mimhanzi kukambani yeChill Sport Records iri kuMbare, Tafadzwa Levels kadzimwe, apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekufukura hapwa nekutenderedza pamadande mutande vhidhiyo yake achiita zvepabonde nemumwe muimbi Ashley Shashil Moyo. Ashley Mwana wevaimbo wegurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo avanga vari mudare nhasi. Levels ambenga achida kutongerwa mhosva yekubata chibharo uye kurova Ashley, asi Ashley anonzi azoti haana kubatwa chibharo kana kurohwa. Levels anza abhadhare mari yechibatiso inosvika madhora emunyika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 Zimbabwe dollars. Ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi uye achadzokera kudare musi wa20 zvita. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vehurumende yeChiuto muSudan, General Abdel Fattah Burhan naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo, vanoti vakazvipira kutevedzera chibvumirano chavakanyorerana nevatungamiri vemamwe mapato nemasangano anopikisa ari pasi peForces for the Declaration of Freedom and Change. Vari kuda kuti mauto aendese masimba kuvanhu. General Burhan vati kutungamira vari kutungamira kanzuro yemauto iri kutonga vati semauto vakaridziswa kubva vachitanga kuti mauto hafaniri kuramba achitungamira nyika. Asi vamwe vanopikisa muSudan vari kuramba kutambira chibvumirano ichi uye hapana nguva yakatarwa yekuti urongwa hwekuendesa masimba kuvanhu hutange. Vanhu vemuGeorgia muAmerica vari kutarisirwa nemusi wechipiri kusarudza mumiriri wavo mudare reSenate pakati pava Raphael Warnock veDemocrats uye vaHerschel Walker vebato remaRepublicans. Sarudzo idzi dziri kuitwa kechipiri kana kuti runoff sezvo pasina akakwanisa kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana sezvinotarisirwa kuti munhu akunde. Pari zvino maDemocrats ane zvigaro makumi mashanu mudare reSenate, maRepublicans aine zvigaro makumi mana nezvipfumbamwe. Pakaita mangange pakuvhota, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanovhota zvinopa mukana wakakura kubato remaDemocrats. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi kumabuda zuva kwenyika yeUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Mauto ari kurwisana zvakasimba mudunhu reDonetsk. Vatungamiri vehurumende yeUkraine vari kuyambirawo kuti vanhu vachatarisana nedambudziko guru rekudzimirwa magetsi sezvo Russia iri kuenderera mberi nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa. Asi hondo iyi yave kutyirwa kuti yave kusvika kwakaipa sezvo Ukraine yatanga kubhomba nzvimbo dzemauto muRussia chaimo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi weChina kuita musangano nevatungamiri vedzimwe nyika kuti vangabatsirise Ukraine.
Nyanzvi mune zveupfumi, vashandirwi pamwe nevashandi uye vezvitoro vari kuyambira kuti kana dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rakatarisana nenyika rakasagadziriswa nekukurumidza richakonzera matambudziko akawanda anosanganisira kukwira kwemitengo yezvigadzirwa zvemunyika izvo zvichazoomesera veruzhinji. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vakurai Macheza vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika riri kuvabata zvakanyanya zvokuti vanga vakatarisira kuti hurumende nezesa vachakasika kurigadzirisa.
Dambudziko remagetsi robata munhu wese ari muZimbabwe, hakuna angati ini ndiri nani, idambudziko renyika, saka rinobata munhu wese. Nesu vemabhizimisi tiri kuafektwawo zvakanyanya, tisamboivawo kuti magetsi ari kunetsa, saka ari kubata munhu wese. Handifungi kuti pane angati inini hazvisiri kundibata bata.
VaMacheza vanoti nekuda kwedambudziko iri vashandirwi vave kutsvaga nzira dzekuti varambe vachigadzira zvigadzirwa zvavo dzinosanganisira kuti vashandi vashande usiku kana kushandisa moto wezuva kana wemajenareta, izvo zvavanoti zvinenge zvave kuvadhurira zvinozoita kuti vasiyire mutoro uyu kuvatengi.
Vamwe vanoshandisa madiesel generators, mapetrol generators kuti mungowana kuinda apo napapo. Vamwevo vavasingasenzi usiku, vavakusenza usiku vavasinga senzi pa weekend vavasenza pa weekend ndo panenge pana magesi noti kuti pa mazuva nambo idzodzo hakuna hako madambudziko anenge ariko asi ari nani pane dzimwe nguva macost of production ako anokwira saka cost of generating of that productive power inenge yati kurei but unotoona kuti dziri nani pano kuti uvhare business.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kushandiswa kwemajenareta nevemakambani kunowedzera mutengo wezvinhu izvo zvinozodhurisirwa kuvatengi.
Vatenga dhizeri ravo tozoda kuti vaise mitengo iyoyo kuvanhuwo zvavo kuburikidza nekukwidza mitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenneth Shamyarira vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende pamwe nezesa havasi kukoshesa zvinhu zvakaita sekuwanisa nyika magetsi vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti magwenya emarasha ashande.
Saka zvinofanira kunge zvichiitwa ndezvekuti dai taita kuti one colliery yaenda pafull throttle production yecoal coal iyoyo yoiswa kubulawayo thermal power station imwe yoiswa kukwekwe imwe yoiswa kuHarare magetsi ochigeneretwa from coal opindwa munational grid.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
ndinotoda kuti nyika itenge kugadzira magetsi akawanda. Pane zvino tinoona kuti pane dambudziko rekuti kukaridha hakuna mvura kuhwange tirikugadzira magetsi mashoma ekutengawo acho atinotenga kumozambique nekusouth africa mashoma saka panenge pachitoda hurongwa hwekuti tinge tichikwanisa kubika magetsi tichishandisa iwo marasha atinayo mvura chero nesola nekuti tinoona kuti munyika muno muzuva rakawanda zvikuru tinokwanisa kugadzira magetsi tichishandisa zuva asi zvese zvinozvinenge zvichida kurongwa zvakanaka.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi runonzi riri kukonzerwa nekuderera zvakanyanya kwaita mvura mudhamu rekariba uko kunogaiwa magetsi. Zvinonziwo hurongwa hwekuti nyika itenge magetsi kusouth africa huri kuvhiringidzwa nekuti kambani yemagetsi kunyika iyi yeescom ine matambudziko ayowo uyewo zimbabwe inonzi haina nhoroondo yakanaka pakubhadhara magetsi kumakambani ekunze anomboibatsira. Kunyange hazvo vakawanda vari kukurudzira kuti hurumende yevake magwenya emoto wezuva akawanda. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinokanganiswa neuori sezvakaonekwa mune mamwe makambani akambopiwa mabasa ekuita izvi nehurumende mumashure.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Pamutambo weround of 16 weFIFA World Cup Qatar 2022 uri kutambwa pakati peMorocco neSpain, mutambo uyu wapinda muextra time muchire mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0 mu90 minutes. Morocco ndicho chikwata chemuAfrica chasara chichiri makwikwi aya. Kana zvikwata izvi zvakaramba zvakaita mangange muextra time zvinenge zvakureva kuti vanenge vakupinda kumapenalty. Mumwe mutambo uri kwenenguva dza9 pm uri pakati peportugal neswitzerland.
muma quarter final parizvino zvakamira zvakadai. Croatia ichatamba neBrazil, Netherlands neArgentina, England ichitamba neFrance. Mukuziya nezvinyaya iyi, Mavelas Musanganya wewe Studio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Izvinova kuti chikwata seMorocco kana takatarisa zvikwata zvese zvanga zvaenda kunomirira Africa. Ndotenda ndicho chakuona kuti tisimbe mireza Africa yese. Asi hazvo takatarisira kuti vakagona kubata mutambo wavo zvakanaka. Mukana tinawo kunosvika kumakota finals. Uye chingaita chikwata chekutanga nekuti chaiyeuka kuti maWorld Cup World Cup yakapfuura hapana chikwata chinobva kuAfrica chakabuda mumagroup stages. Apa gore rino rakaita nani nekuti kune zvikwata zvakaita seana Morocco yava naana Senegal vakagona kubuda mumagroup stages vakapinda musecond round. Asi hazvo chikwata cheMorocco ndicho choga chagona kuti chisvike musecond round chakatarisa kuti nyange muquarter final chingasvika ndokuti chikakunda nhasi chikwata cheSpain. Mutambo wavari kutamba apa vanoratidza kuti vari kugona chaizvo asi ndotenda chikwata cheSpain experience chisakangana kuti vakambokunda muWorld Cup uye vane vatatu vachiri kukura vakawanda asi experience ndiyo inogona kuzonetsa chikwata cheMorocco. Takatarisira kuti kana vakagona kuzvibata zvakanaka pamwe mutambo tingagona kukunda veMorocco vangagona kukunda veSpain.
Totarisa mimwe mitambo iri kutevera ichange iri kutambwa munguva inouya, munoona mitambo ichibuda sei?
Mumwe mutambo uchatambwa nhasi ndowe Portugal neSwitzerland. Portugal ine vatambi vakawanda vanemukurumbira vakaita sana Ronaldo vakaita sana Bruno Fernandes. Chikonzero chekuti vane vatambi vakadaro vanomukurumbira vakawanda vakatarisira kuti pamwe ingangobudirira. Asi Switzerland inozikanwa hakusi kwekutanga kutamba kuWorld Cup, uye inozikanwa ichitamba iri timu yakasangana. Ndizvo zvingaibatsira kuti ikunde pamutambo wavo wavachatamba nePortugal. Asi maonero andinoita chikwata cheportugal chichigona kukunda nekuti chine vatambi vakawanda vari kutamba mutambo wenhabvu mumaleague ane mukurumbira.
Tombotarisa iyo maquarter finals aya, pane zvikwata zvatopinda pari zvino, munoona zvakamira sei?
Pane mutambo uchatambwa weEngland neFrance. Maonero andiri kuita chikwata cheEngland chikasagona kubata zvakanaka mukomana Mbappe iye Mbappe ndopanogona kuchinja zvinhu. Popaya takatarisa kuti ameno kune vakomana vanotamba kumashure kuEngland iye vana Maguire nana Stones ameno kuti vachatamba sei kuti vagone vadzivirire mukomana Mbappe iye ari kutisa mutambo weWorld Cup gore rino. Asi chikwata cheFrance tinoona kuti chine vamwe zvevatambi vanogona kutamba vakaita sana Dembele ivana Giroud iye kupinda vanhu vose vakatambira chikwata cheFrance. Iyo France ina vatambi vakawanda hayo, hameno kuti chikwata cheEngland chichagona here kuti chidzivirire vatambi ava vanomukurumbira vanobva kuFrance kuti vasavakumba. Tikatarisa mumwe mutambo zvekare uchauya weArgentina apo inenge yakasangana neNetherlands. Ndomumwe mutambo wakatarisirwa kuti uchanakisa zvikuru asi nyika yese yakatarisa kuti Lionel Messi achaitei, ndiye anowanzovabatsira chikwata chavo cheArgentina kuti chibudirire.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7 ari muBulawayo. Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotaura chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo na 8 pm tine hurukuro nezvedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratarisana nevechidiki vakawanda munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza 2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@viewwaynews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gaino Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga kujonga kande miri osiphe indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesibili mhlaka 5 kumpalakazi 2022 ngugeino kumete saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The strategy of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with the proposed delimitation of boundaries by the Electoral Commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people in their constituents.
Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele wezokuvota ole delimitation. Abafundi abafika phose amathumi amabili 19 abe college le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota venelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yezikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota ole delimitation. Bakhuthaza iZEC ukuba icabangisise ngohlelo lolu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Icula leZimbabwe Youth Action Platform lithi ukubekwa kwemingcele kudelimitation akuzange kugoqele izifiso zabatsha ngoba imibono yabo ingazange ikhangelwe. Ekhuluma lentalelindaba umkhokheli wenhlanganiso leyo umnumzana Tondera Ichidawu uthi kabathokozi ngendlela uhlelo lolu olwaqhutshwa ngayo.
We believe the exclusion of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with the proposed delimitation of boundaries by the Electoral Commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people in their constituents and to consider our rights to express our views in the configuration of our nation's boundaries.
Ukubeka esithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kule nani labameli bephalamende. I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebebhalise ukuvota kumele bayehlula ukuthi imininingwane yabo ilotshwe kuhle yini kuvota throw. Kumaviki asanda kwedlula umnumzana uHloyile Sligwana umholi weZEC uthi kuqakathekile ukuba uZulu abekwazi ukuba isebenza njani inhlanganiso kulokusola.
Like the number of the
Ithilanga kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudetshwa kusha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansili olwe delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka 2023. Umnumzana Brian Ncube webandla leZapu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leZapu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hayi ukuthi kukhangelwe ukuthi ku-register abantu abangaki ukuvota, ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abaregister ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki abasela ntshukuntsho yokuthi bavote. So singakhangela ukuthi ngendawo ngendawo kuvele ku-register abantu abangaki ukuvota.
Kuza kwenza ukuba inani labameli bezigaba edayile ephalamende bebalutshwana emathebeleleni ngoba uhlelo lokuqoqa ukutsha ama-constituencies or delimitation soluzaqala kuzinga elaphezulu. Ibandla le-MDCT lalo lilombono omunye okufakazwa ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli.
Ibandla le-Movement for Democratic Change alijabuleli yonke into eyenziwe ngale delimitation ngoba sibona isandla se-ZANU-PF esazuku zonke sokuwenza ubugwelegwele ngokukhipha ama-constituency iziqembu ezivotelwayo lezi ngendlela ababona engathi yibo izabenza banqobe. Kule ndawo eziningi ofica khona indawo zemaphandleni sezifakiwe emadolobheni.
IZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi ekuhleleni kutsha ama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iPito 7 ngiseHarare, ngumndondolozi Ndlovu.
Abakhankasela umbuso okhululekileyo kuleli bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samathuma isikhombisa ekhulwini 70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isikhulumeli salikhomishini umnumzana uTloyile Sligwana kuphephandaba leHerald izolo. Kodwa umnumzana Sligwana kachongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le icho ukuthi kahle kahle sokubhalise abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalise elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamathumi amathathu kuphela ekhulwini 30%. Lokhu kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zihle zikhala ngokuthi balutshwane abantu asebebhalisile ukuvota kukhetho luka 2023. Okwenza abaningi basole njalo yikuthi ZEC iyala ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe, ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga, banengi kakhulu kakhulu abatsha ngakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i-70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu, akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo. Okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelo kade likhangelelwe. Ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona, ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo we freedom of information, we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu, ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethi lengatsha zikahulumende ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungayakhona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze yethu i-research ezimeleyo sicwaninga sisodwa, siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kulalabo okukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izeki lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluza bangolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho. Ngakho izveki kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Abafundi abafika phose amachumi amabili 19 abekolichi le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota benelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Lingozi yokubhewuka kwekhombi eyayibathwele yenzakale bevela bhalisa ukuvota lokukhankasa bekhuthaza abatsha emangweni wabo ukuba labo babhalise ukuvota. Okhokhele umkhankaso wokuthi bathole lolu sizo intatheli izindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono obike ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ngalolu daba. Uphindele ebulenjini ebonga udokotela Mbusi Mlalazi oyingcwethi yokwelapha amathambo ocine ebelapha kungelambadalo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union, ZINASU, ngalolu daba.
Inyanga ethuleyo bezizena union besenza ama-program yokuthi sirejistise ama-students kuvote. So lokhu sikwenza kuma-province wonke. So kwamashingo ama-students ethu abengu-19 esekhombi siyarejistisa abantu esarejistisa ama-students ukuvota loku-orienta abasanda kujoyina i-union. So batheleze barejiste ukuvota ikhombi kade ihamba ngayo ngenkonsa yasikhumizini esiphume emgwaqweni kwaba i-Africa. And khonapho abangu-9 yawalimala kakhulu
Umnumzana Benan Ncube ukhokhela iZimbabwe National Students Union ZINASU esixoxelayo ekobulawayo. Zindala zombili namhlanje kukhetho lokudinga ozamela isigaba seGeorgia edala leSenate phakathi kukaSenator Raphael Warnock webandla lamaDemocrats lowebandla lamaRepublicans umnumzana Herschel Walker. Lolu lukhetho osoluphindwa olwe runoff ngemva kokuba ababili laba babe ngutshiki lobhanqa kukhetho oluqhutshwe ilizwe lonke olwama midterm elections. Ingcwethi zezokhetho zithi uSenator Warnock ukhanya ekhokhela kunombolo zalabo abathi bazamvotela kulalabo abakaWalker. Abohlangothi ababona ngezomkhathi kwele South Africa abe South African Weather Services baxwayisa ukuba kungaba lengozi yempophoma zamanzi esigabeni seGauteng ngemva kokuna kwezulu eliningi kulesi sigaba. Kukulesi sigaba njalo okube lengozi yokutshaywa ngumbane kwabakade bekhonza kwelinye icawe abalitshumi lane 14 ngesonto bahle bafela khonapho. Elemelika libikwa libhekane lodubo lokuqonga kwenani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa yomkhuhlane we-influenza flu ohlaseleni lonyaka okwedlula iminyaka elithumi edluleyo. Lokhu kubikwe ngabohlangothi olwe-US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yesikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Esinye isikolo esilabafundi abahlala esikolo abakuboarding sazise abazali ukuthi bahlawule amadola edlula inkulungwane ezine zamadola eMelika, $4,210, kuthi ezinye zifake indleko lezi zaba yizigidi ezedlula ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,035,000. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo, bebika ukuba okwenza bakhetha. Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo, bebika ukuba okwenza bakhetha izikolo ezingakhokhelwa nguhulumende, ikuba eminyakeni edluleyo ababalisi bezikolo zikahulumende bahleli bekhalale umsebenzi. Lokhu kugcina kuncindezela abafundi ilungelo labo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Unkosikazi noMagugu Mpofu, omunye wabazali, uthi uhulumende bekumele aqale akhulumisane labazali.
Siyananzela ukuthi eZimbabwe kusebenza ama currency amaningi, kodwa bekukuhle ukuthi kuqale kukhulunyiswane lathi, ngoba asoma private school kuphela akubhadaliswa nge-US, ama government school sokufanana. Phambilini besisehlulwa ngama 7000 RTGs, ama 30 US sizakwanisa nala abawafunayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uthi abantwana babayanga abasoze bafunde ngokuswelakala kwemali.
Akube ngumlando kahulumende. Phona nguhulumende usethengisa imfundo. Amanye ama-private schools abiza ayebiza 4,210 US dollars kuthengi yomntwana webhodini. Izisebenzi zikahulumende i-US dollar eziyinikwayo layo eyi-allowance yi-220 US dollars. Kuchoni kithi khonoko, kutsho ukuthi imfundo isingeyala abana balemali. Uqalisa phansi ngapha e-primary sizabe silabantwana abaningi, sisiyafika ku-grade 7 sibe balutshwane. Nxa imfundo isiyi-4,210 isinkwa sizaba yimalini.
Umnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo uthi akumelanga ukuthi abantu bebanjwe ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika, ikakhulu ezikolo zikahulumende.
Lokho akulimazi umnotho welizwe, akula esingathi economic impact e-direct on ilizwe leZimbabwe. Ngaphandle kokuthi kudala ukubandlululeka phakathi kwabanothileyo nabangatholiyo, abangenanzuzo ethe xaxa.
Unkosikazi Nelisiwe Mathuthu, umzali, uthi uhulumende alubana ungezelela iholo labantu ukuze wonke umuntu enelise ukufundisa abantwana.
Siyadana njengabazali ukuthi uhulumende avumele into enje ukuthi sibhadale ngamayosi. Singaphathina izisebenzi zakhe asikaholi lona iyosi, sizoyenelisa njani ukuzibhadala leyosi alifunayo? Ngabe kumbe asikhuphulela iholo phela bekuzoba ngcono, and asazi lokuthi sizoyenelisa yini.
Imizamo yokukhuluma lomnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa ngenyanga kaNhlangula, umnumzana Thawungana Ndoro wayechaze ukuba izikolo sezivunyelwe ukuthi imbadalo zazo zibhadalwe ngedola leMelika. Wengeza ngokuthi abazali balakho ukubhadala ngemali yakuleli, kodwa kusetshenziswa isilinganiso sebhanga elikhulu esifakiweyo esalolo suku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Abakumdlalo wenguqu yabesifazane bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kwaba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqu yabesifazana eZimbabwe Women's Football, uSisili Malunga. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi kungcwatshwa umalunga owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Women's Football uSusan Shibije uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukamalunga.
Ukudlula kwamalunga kusa-affecte kakhulu because umalunga ebewumama we-women football. Saqalisa i-women football umalunga sihawula singala anything. Ibesebenzisa imizimali zethu besenza ama-meetings, izindlu zethu. And okuningi besithatha imali kwizikhwameni zethu ukuthi girl child ibe iphumelele kumdlalo wengubo. So kathesi ukuthi umalunga uhambile uzazihlupha ukuthi ngubani uza-advise abantu. Because abantu bakhona kathesi kabafuni ukuthola i-advice from us.
Owayengumgadli weqembu lesizwe le-Mighty Warriors uFunganya Mutukwa uthi umalunga udlale indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kucele labesifazane.
Ngakuhle ukuthi silahlekelwe kakhulu ngoba umama umalunga usikhulisile lami nginje siphume ezandleni zakhe sibancane sisengabantwana besikolo ukhangele up to now bekunguye belokhu ehambe esisekela. And they so unfortunate for the girls. I think only for another chase because Agulantaba Sabayazi, Mamma Malunga was a blessing from God. And I'm happy to say, we don't come to lose a feeling chance to be with such a great woman. Eating Nakum Kanye, she was a mother and a half. Because
why not Katie? Oh, I'm saying I'm Zimbabwe Women's Football League, some girls was Lengani, Uchumalunga, Venagela, Lava, Lali, Bombs, Laruin, Kukunga, Katalegi, Lubanga, Vesfaz, and Ukela.
Babaduchano, Mama, Quella Gitches, Baba was the Homes, Laruin, Kuba umdlalweni ngokubela bomama ufuna umuntu ozinikelele umama umalungu ngomuntu ongakhangelelanga inzuzo uma yakade iphatheka ngokufuya bomama konke nje yabo babo ingoku yonke nje jikelele ukhulise abanengi emdlalweni lowu lami ngingathinga phansi ukuqala kwamukethe impembe abaningi abangaziyo umama Lungu uye wangikhuthazayo.
Umalunga odlule emhlabeni ngolwesine njalo obekwe namhla ekuseni emathuneni e-Lady Stanley koBulawayo. Umalunga ubumbe iqembu lakhe elithiwa izisizimisele ngomnyaka ka-1995 kwathi ngemva kwalokho wasebenzela iqembu ele-Highlanders labesifazane. Olunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu emdlalweni we-FIFA World Cup ozadlala namhla ebusuku iqembu le-Portugal lizadlala le-Switzerland ngehola le-9-1. Amanye amaqembu asedlulele phambili kusigaba se-quarter final ngabalisa ele-Brazil, ele Croatia, ele Netherlands, Argentina, England kanye le France. Ni Melesi Reserve ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela uDubo osoluhlasela abasakhulayo baseZimbabwe lokuthatha izidakamizwa. Kusanjalo kumdlalo wenguqu oweWorld Cup 2022 iMorocco isiyenelise ukungena esigabeni sama-quarter finals emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba ngemva kokunqoba iqembu elimele iSpain. Lumdlalo ufikise ihola lengxenye amaqembu omabili lokhu kungutshiki lobhanqa kungela elihlohlileyo. Angene ku-extra time kwaswela elihlohlayo aze angena kumbekwa ama-penalties lapho ukugcine iMorocco ichayela amabuleni 3-0. Singekehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lwehlukaniswa kwemingcele yezokuvota ole-delimitation. Abafundi abafika phose amathumi amabili 19 abekolleji le-Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota sebenelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yezikolo ezizimeleyo. Ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Sesimgqiba ke lapha ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.